house in Musanga Mita, Dangati Chita, sort of a workshop. In Amapato, yes, Emma political parties are in parliament. Shinorewa Putiko, ZANU, MDC Alliance, MDC Yakube, and NPF. And Munozauti, NPF in a one, Kubani one, Isusme ZANU, this is in Lakawanda. Saka taisangana kuti titaure panyaye kuonesana kuti ko kana kuri kuti pane international dialogue inoitwa sei. Saka tanga tichionesana tichiita hwaro hwacho kuti zvingataurwa ndezvipi.
Muchaita mumwe musangano rini?
Mumwe musangano uchaitwa kana tichinge tape, because anti iye zvino tanga tichitauranaka. Saka tofa kudzokera kuma principles yedu akatituma, atituma kunotaura. Naiga, todzokera tonoripota kwavari kuti izvi ndizvo zvatafunga kuti isu vepasi tingaita. Ndeni kana vakabvumirana vakabvuma, ndeni tobva tasangana. Saka iye zvino hatina deti chairo chairo rekuti tichasangana, asi remember tichasangana nekukasika. Kana tapedza izvi zvandiri kutaura pamusoro pazvo, pane zvatataura tinobva kutenda kuvakuru tinovatarira.